vakomana vakaona kuti industry yedu munenge munonyanya kubudikidzwa vanhu. Nhengo dzesangano rebiri vanoshanda pa-South Logistics endi vakaita dambudziko rekuti vari kuti ivo vakatanga kuita maworks council meetings anoitwa kuti vawirirane management nevashandi. Vakanoona dambudziko rekuti pane zvavakanga vasingawirirani zvaifanira kunge zvichiwirirana. Saka workers committee yepo ndipo iri remadrivers after works council meeting vatadza kuwirirana vakabva vanzidzikai moto ende hakatike kutanga according nemarecords. Saka vamwe vatyaira vakazofila kuti no man, why is it that kana mukatadza kuwirirana kuworks council meeting ini munouya mbva madzikisa vanhu avati vana vomumota inini iam talking nepresentation yendimene ndakapiwa nenhengo dzedu dzatinenge tichimiririra kuti this is what has happened. Even though nyaya iri kumakosi makosi anokwanisa kuiunderstandawo nenzira yavanenge chiunderstanda yevari kupiwawo nechi yevari dred motovari inini iam giving the workers side semapirwo endakaita as their representative.
Saka vashandi vari kuramwa basa vashandi vekambani imwe chete here kana kuti vashandi vese vari muunion yenyu ndo vabatana kuita solidarity kuramwa mabasa?
Iko zvinezvi vashandi vari kuramwa mabasa vashandi vepa-South Logistics vekambani imwe chete, asi ndoda kuti nditaure nyaya iyi iri kuteerwa nevashandi vese vanotyaira. Chikonzero sei ndichidaro ndechekuti naivowo vari kufira kuti zviri kuitwa apa. Saka vatyairi vese vagara vakatongoona kuti takagara takangovhitimaizwa kana vada varungu vanongotivhitimaiza pavanodira.
Tinozwawo kuti pane kutyisidzirwa kunonzi kuri kuitika muvashandi, mungatsanangura kuti zvii zviri kutora nzvimbo?
Iko zvinezvi mukatarisa nhau iyoyi tine kutyisidzirwa kwakatokurisa kuti tichipedza nhau yekuti mota dzamira pa-South Logistics hatina kuita mazuva sekretari we-South Logistics wacho anoitwa muwawa endi chairman wacho anoitwa Koleni vakaramba vari vanhu vaingombunikidzwa nekufonerwa nevanhu vaiti tichifona kubva mumasechenzi emapurisa kubva mumasechenzi makuru makuru ehurumende kuzosvikira sekretari atozoshayikwa kuti haasi kuonekwa kuti akaenda kupi. Ndofunga pawo mazuva anokwana kuita mana kwaakuzongotione social media inenge tichingotenderawo nekudii nekudii kwaakuchizoonekwa akadhambwa kukambozuma. Of course investigation iri kuitwa, nyaya iri mumaoko memapurisa, hatikati kunyanya kuikurukura futi nekuti otherwise tinopedza takanganisa zvinenge zvichiferefetwa. Asi baseline ndeyekuti ichokwadi kuti maripota aripo ekuti munhu akashayikwa. Zvese izvozvo zvichiita nenyaya yekutyisidzirwa kwemutyairi. Mutyairi anongotyisidzirwa mukoma dzonga nekuti anonzi basa rako iwewe harina basa, usangobva iwewe tinotofara pechipinda vamwe. Izvinezvi tichinetsana nevanhu vekuti vari kutipatira kuti tiri kumbunikidzwa, patori nevamwe izvozvi vatiri pagedhi vari kutsvaga basa vari kuda kupinda. Saka kumbunikidzwa kumutransport industry hakuperi nenhau yekuti isusu madhiraivha tisi tine problem yekuti pari kuti munhu ari kumbunikidzwa iye munhu anoende achindiri kutsvaga basa. Ndosaka muri kuona izvozvi ndichitaura vesadhak madhiraivhers ese esadhak region maunions ese esadhak region vari kuti nonono ini solidarity kuti what is happening to strike tinofanira kuti at the end of the day kada dzirizini yacho yese imbopay attention by motor dzisiri kufamba it is also possible.